Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari chipanga mazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanoti zvirongwa zvehurumende kuburikidza nebhanga reRBZ nebazi rezvemari zvave kuunza kudzikama kwemari yemunyika nemitengo.
Mitengo yemari wakatombotaurwa kunzi ichasvika pazana rezviuru, asi kumutsika mutema ikoko kana ukatowana mutengo wemazana matanhatu unoti mwari wangu. Saka ndozvakonzeresa kuti mitengo itewo sekutsaira.
Vagwanyanya vanotiwo
hurumende ndiyo ine simba, nyaya yese iri pahurumende kuti mari igone kuramba yakasimba. Kuti hurumende ikati mitero, ikati majuti, ikati nezvimwe zvinobhadharwa pahurumende zvibhadharike muZimbabwe mudhora, zvinoreva kuti mari yeZimbabwe icharamba ichitsvagwa.
Asi imwewo nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe vanoti mitengo haisi kunyatsoderera kumaruwa.
Zvinoita sokuti Zimbabwe dhora rava kuwana simba, asi hatisi kuzviona zvichiitika. Kwatiri kunoko kwakarasa kuzaka, tiri kungoona kuti unenge uchida 6,000 RTGS kutenga 1 US dollar. Saka hezi zviri kuitika kuHarare koko zvoita sokuti Zimbabwe dhora riri kuwana simba, asi pano kwetiri hatisiri kuona simba racho. Mitengo iri kutowedzera kunyanyanyanya kuno kumaruzevha.
Munyori mukuru wesangano rinomiririra vashandi reZCTU vaJafet Moyo vanoti vashandi havasi kuona shanduko iri kutaurwa nekuti mitengo ingori payaive kare muzvitoro.
Ruzhinji runongochema kuti vanhu vakawanda havasati vaona zviri kutaurwa nevamwe zvekare mucommunity vanoti kana musociety vanoti zvinhu zvinenge zvaanane. Unani wacho hausati waoneka.
Izvi zvatsinwa nemukuru wesangano rinomiririra vanotengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation VSET vaSamuel Wadzai.
Pane vamwe vatinzwa vanenge vakutaura kuti even mitengo yezvinhu mumashopu yadzikira kuburikidza nokusimba kweZimbabwe dhora. Aya manyepo nokuti isu tisiri kutenga mumashopu aya, hameno mashopu avari kureva iwo. Mukapinda izvezvi mumamajor retail shops munotoona kuti mutengo wehupfu wanga ungoriko last month ndiwo ungoripo kana kusiri kutoti wakatowedzera. Mukapinda muchitanga kutarisa mafuta, sugar, mabasic commodities hapana chambodzirwa izvozvi. Saka kana maauthorities achiti mitengo iri kudzika kunenge kuri kunyepa nokuti isusu tsagiridzo yatakatoita cheboka takatoona kuti hapana chadzika.
Imwe nyanzvi yezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti kushomeka kwemari yemunyika ndiko kuri kuita kuti zvinhu zviite sezvanaka. Bhanga reRBZ rinoti kusunungurwa kwemitemo yekuchinjwa nekutengeswa kwemari yekunze pamusika weForeign Currency Exchange Market kwabatsira kudzikamisa dhora remunyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotiwo hurumende yavo ichasunga vanamuzvina bhizimisi vanoramba kudzikisa mitengo kana kutengesa zvinhu nemari yemunyika. Asi mapato anopikisa akaita seCCC anoti hurumende yakundikana kugadzirisa nyaya dzezveupfumi munyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.